Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 25/2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuti inyaya yemakuhwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voradzika gamba renyika vaOliver Chidau vachishora bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Governor weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Pane mashoko ekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaendeswa kumatare kuAustralia namuzvare Susan Mutami avo vari kuvapomera mhosva yekuvabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Asi mutauriri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vari kuramba nyaya iyi kuti tinzwe zvizere tabata mutoro wedu wenhau shingirai madondo kuti atipe nyaya inotevera.
Muzvare Mutami avo vari makore makumi matatu nematatu ekuberekwa vanonzi vakamhangara nyaya iyi kumapurisa emuguta reQueensland kuAustralia. Vanonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavabata chibharo kwemakore akawanda kubva vaine makore gumi nemashanu. Studio 7 anokwanisa kutaura namuzvare Mutami asi zvinonzi vaudza mapurisa kuti vaMnangagwa vakavatevera mushure mekusangana navo pamakwikwi ezvikoro muna 2003 pavaive vachiri kuita Form 2. Vanoti vakazotanga kugara nemhuri yavaMnangagwa mushure mekufa kwababa vavo. Muzvare Mutami vari kutaura nezvenyaya idzi pamadande mutande akaita seTwitter vachipindura mashoko anya pavabatwa neStudio 7. Mutauri vaMnangagwa vaGeorge Charamba vati havanei nezvinhu zvavati zvakapusa. Vanoona nezvekupuriswa kwemashoko pamuzinda weAustralia uri muHarare vaFrancis Rhodes vaudza Studio 7 kuti vaita mutete panyaya iyi.
Issue ikei, hapana munhu anokwanisa kumbotaura nezvayo pano kunze kwaambasada, asi ambasada vari kuAustralia parizvino.
Vaenderera mberi vachiita vazivi kuti mumiriri weAustralia muZimbabwe amai Brond Moos avo vari pamazuva ekuzorora parizvino vangati chipa nyaya iyi.
Sezvamunoziva imi kuti handifunga kuti kune zvinhu kwazvakamboitika zvakadaro, saka handizozivi hangu kuti ivo ambasada vanenge vaine shoko ripi pamusoro penyaya iyi, asi parizvino hapana anokwanisa kunge achipa comment. Ambasada vanodzoka next week, vanotodzoka muweekend umu.
Nyanzvi munyaya dzemitemo yevari gweta rakazvimirira muJohannesburg, South Africa, Dr. Vusimuzi Sibanda vanoti nyaya muzvare Mutami inotinetsei.
But at this stage, very little can be done.
Parizvino hapana zvingaitwa, nokuti kana mutungamiriri wenyika ari panyanga haamhanharirwi. Chingaitwa parizvino kubvisa mutungamiriri wenyika nechisimba, izvo zvinozoita kuti akwanise kusungwa, asi hazvingagoneke muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti chingabatsira muzvare Mutami kuti vaMnangagwa vabviswe pachigaro nemaparamende kana kuti impeachment, izvo zvavati zvinotinetsei muZimbabwe. Asi vati sangano re United Nations rinogona kukumbirwa kuti ripindire munyaya iyi sezvo vari kuti vakabatwa chibharo vachiri mudiki uye kwenguva refu.
If you look at the abuses which stem
kana takatarisa kuti mhosva iyi inonzi yakatanga Susan aine 15 years uye zvakatora nguva yarefu achishandiswa zvepabonde, nogona kuonekwa kuti hurumende yakapara mhosva hombe sezvo kune vamwe vakuru vakuru muhurumende vari kunzi vaishandisawo Susan zvepabonde. United Nations ingaudziwa nezvenyaya iyi.
Australia yakatemera vamunanga kwa zvirango uye havatenderwi kuenda kunyika iyi. Zimbabwe haina chibvumirano chekuchinjana vasungwa neAustralia, zvinopa kuti nyaya iyi itinetsei kuti vatongerwe mhosva yavari kupomerwa. MuZimbabwe munhu anobatwa nemhosva yekubata mwana mudiki chibharo anogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore gumi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Muhurongwa hwekuda kuedza kusimbisa dhora remunyika riri kuramba richishaya simba, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vaparura mari yemasendi matsva yegoridhe kana kuti gold coins muHarare nhasi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura mari iyi, gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vati anokwanisa kutengwawo nedzimwe mari uye vati huwandu hwemacoins aya huchawedzerwa kumabhanga zvichienderana nekudiwa kwaanenge achiitwa. Vati magold coin aendeswa kumahofisi makuru emabhanga vachiti mabhanga aya ndo achazoaendesa kumativi mana enyika.
Urongwa hwataparura nhasi ndehwekuti magold coins edu aya asvika, atanga kutengesa nhasi kumabanks. Kumabanks ose atengese magold coins kune vanhu maZimbabwe. Taona kuti vanhu vanodambudziko rekutsvaga product inoita store of their value. So tatitipei gold coins, but my gold coins throughout the world, they are used as a store of value. They are used as a reserve asset, meaning kuti izvo US dollar nema gold coins zvinofambirana kuchengetedza upfumi hwemari. Saka magold coins ndo basa rawo taunzira.
Kumadhorobha akawanda munyika akaita seChinoi neMasvingo, mabhanga anga asati ave nemagold coins aya. Vamanguja vati vachawedzera uwandu hwenzvimbo dzekutengesera magold coins aya, uyewo vati vachazoisa pamusika mari yegoridhe iyi ine mutengo uri pasi kuti vese vanoada vakwanise kuvatenga.
Pane zvino tasi mari kumabanks ose kusanganisa nana Homelink neOrex kama dzedu kutangotengesa, chawedzera maoutlets autengesa izvozvo as we go forward.
Vati vanotarisira kuti kuparurwa kwemagold coins nhasi kuchadzikamisa mitengo yezvinhu nepamusika wemari yekunze.
Atoona kuti izvo kubva last week patakaita mitemo yekukwidza interest nemitemo wekuti magovernment suppliers ese anonga aita misikanzwa muno anovharwa maaccounts avo, zvatobata rejizo yatodzika. Saka yes, the answer ndiye kuti chokwadi magold coins awo achabata rate yedu kusakwira, nekuti apa munhu akapusa anogona kutenga mari inodhura iyo nchipairi unless munhu acho atopenga.
Vati veruzhinji vakasununguka kutenga magold coins aya pamwe nekuvatengesa pavanodira. Mutengo wemagold coin aya unoenderana nemutengo wegoridhe pasi rese, uye kutanga mangwana chaiwo RBZ ichange ichiburitsa mutengo wegoridhe pamusika wepasi rese kuitira vaya vanoda kutenga kana kutengesa magold coin avo. Asi vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri webato rinopikisa reCCC, uye vaimbova gurukota rezvemari vatendai biti vati havaone mari iyi ichibatsira kudzikamisa dhora remunyika.
Mari yaitauya kuno yokirinwa kuZimbabwe yatowa chine chinhu yokirina yotenga magold coins aya mariyo yomso. This gold coin is to save those vachauya kuZimbabwe vachida kuzoita money launder. Kune vamwe vari muno matsotsi dzikananda zviri kuziva kuti zvakatariswa nevanoongorora mari dzepasi pose.
Mumwe mugari wemuHarare vaSteni Nyatsanza vati panoda dzidziso yakawanda pamusoro peurongwa uhwu.
Tikatarisa kuti nhasi paparurwa chirongwa ichocho musi wa25 July gore ra2022, gold coin rimwe chete riri kunzi riri kuita mari iyo inokwanisa kuita $1,805. Vangani vane mari iyoyo muZimbabwe munomu?
izvi zvatsigirwa namai Matsanyoni.
Naomereda ndikungoti zvinosva izvi zvinhu zvinozvi hazvikwanise kusamira ruzhinji munotona vanhu vagara vaine mari dzavo isusu venhambo tingori venhamo.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi Vanyasha Muchichwa vaudza Studio 7 kuti chirongwa ichi chakanakira kuti vaye vaida kuchengeta mari yavo ari madhora ekuamerica vari kutenga magold coins aya asi vachiti chirongwa chishoroma.
Haizi yemunhu wese sezvo muri kuona mutengo wacho wakati kwirei. Ndeye vaya vanenge vane dzimwe mari dzavari kuda kuchengetedza kuti dzirambe dziripo dzisaita lose value.
Vanoongorora nyaya dzemagariro evanhu vaitai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti vakawanda zvikuru sei vashandi vehurumende havakwanisi kupinda muchirongwa ichi nekuda kwemutengo wacho, vakati vacharamba vachienda kunotenga madhora ekuamerica pamusika mutema.
Kune ruzhinji rweZimbabwe ndinoona zvichavagozhera, zvichavaomera, nekuti ngatirangarirei kuti mudzidzisi chaye kana mukoti wemuchipatara mari yaanohora pamwedzi haitokwanisi kana kutenga madhazeni matatu echingwa.
Hatina kukwanisa kubata mutungamiriri weBankers Association of Zimbabwe Maisifongile Moyo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. RBZ inotarisira kuti danho rayatora nhasi richadzikisa musika wemukoto, sezvo ichitarisira kuti vese vaisienda pamusika uyu vanenge vave kutenga magold coins senzira yekuchengetedza mari dzavo. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti mari iyi haina zvakanyanya zvaichabatsira kana hurumende ikasavandudza upfumi kuti ikwanise kutengesa zvakawanda kunze. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.
Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varadzika gamba renyika vaOliver Chitau avo vaimbova meya weHarare vachishora makanzuro ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
VaMnangagwa vashoropodza zvakanyanya makanzura eguta reHarare vachiti havana chido chekusimudzira upenyu hweveruzhinji, vachiti vakangopinda pazvigaro kutsvaga upfumi. VaMnangagwa vatiwo chaive chishuviro chemushakabvu vachidhau vaive gurukota redunhu reHarare kuona budiriro kweguta, asi vakati havaoni izvi zvichigoneka.
During his tenure, the Harare City Council provided high quality and reliable services.
Panguva yavaiva meya weguta reHarare, kanzuro yaipa maservices akanaka kuvagari, asi zvose zvaitarisirwa naEnjinia Chidau zvakakanganiswa nemakanzuro eguta reHarare. Vanongoda kuzvipfumisa, havadende kusimudzira upenyu hwevanhu vedu. Izvi hatifaniri kuramba tichizvitendera.
Vatiwo apo nyika yakatarisana nesarudzo gore rinouya, zvakakosha kuti veruzhinji vavhotere bato ravo reZANU-PF kumakanzuro emumadhorobha nekumamisha, vachiti makanzuro mazhinji anga aurayiwa nevanhu vekumapato anopikisa avo vange vari kuvhoterwa nevanhu, vachiti vanga vasina budiriro yavanga vari kuunza. Izvi zvatsigirwawo nemukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba.
Mashoko echokwadi, ngekuti tikatarisa zvinenge zvichiitika pakuronga kwemakanselers, mapolicies nezvisungo zvavari kuita hazvisi kusimudzira guta, sekuti zviri kungotsvaga mikana chete yekuti wagone kuenda kumaworkshops nekungoramba wari mumagakawa.
Asi kanzura weward 16 muHarare vaJenford Ngadziwore vanova nhengo yeCitizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vanoda kungosvibisa mapata anopikisa.
So ZANU-PF interference, mismanagement no corruption ndozvakonzera zvakonzera kuti izvositi ino itazovita Edgar City. Tinangwe tichiedza nepatinogona napo kuti zvifambe, but interference yavo necorruption ndiyo inokonzeresa. Munoziva imi kuti izvo vanopana matenda macho zvavo ikoko vachiisa mapurize akawanda chose, majoini venya dhisemu recently makawanda papomona. So iwo ndio dambudziko, kusaka ZANU-PF yaenda hakuna rimwe city rinomuromo Zimbabwe richaita Edgar City or town. Hazvigoni. Citizens ngavabatane vari zvichizovhota ofisa zaru PF.
Vamnanga gowarumbi zavachi tausa mshuna bizimusa aida nyika yake. Vakurijira ove mabizimusi kutiva koshe sekuvaka nyika. Vachiti jindoja itu kwa nemusha kabu. Mumwe mugaroma Harare, Makathpe Jeff. Vatu okutare Harare rara sikiru wa shukuru. Vachiti vachi dao vaka tunga mira gutare Harare vachiri mudiki.
Kura sikiru nekuti angari mfungamiriro kutoti vakatombotifungamirira semagariro atakamboita navo tichigara kuno kurukisheni rwedu rwefakose vakazoita MP mukambuzuma vakazomutungamirira futi Harare chairo.
Vachidhawo vakasarudzwa kuva kanzura wekambuzuma Ward 1 muna 1981 vakazoitawo meya weHarare muna 1984. Vasiya mudzimai Sipiwe Chidhawo nevana vatatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare.
Muchungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change va Nelson Chamisa varambidzwa nhasi kunoona mumiriri wezengeza West mudare reparamende va Job Scala nemiriri wechitungwiza North va Godfrey Stole vanova vakachengetedzwa paJerry rechikurubi. Vanochengetedza Jerry iri vati vachamisa vanokwanisa kupinda muJerry chete kana vapiwa mvumo nevakuru vakuru. Hatina ukwanisa kubata mutauriri weZimbabwe Prison Services kuti tinzwe zvizere. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reCCC vaOstalo Siziva vanga vaina vachamisa.
Nasi vachamisa semutungamiri wedu vanga vaenda kuchikurupi kuti vaone Honorable Job Scala, Honorable Godfrey Stole nemuchovwa vasungwa nenyaya yekunyatsime. Vataura ivo kuti vachamisa vakuru venyika saka vanofanha kupiwa clearance na Commissioner General kana kuti navamunangagwa kuti vapinde kuchikurupi. Saka isu seCCC hatina kuti tiite nharo navo nekuti tinotevedzera mutemo, asi tinoziva kuti chinodiwa kana uchida kunoona vanhu EID yako kana practicing certificate kana uri lawyer ndozvinodiwa. Asi taona kuti ivo vatavatayo vachamisa vanofanira kuti vachipiwa matsamba anobva kuheadquarters.
Saka muchatora matanho api kuti vachamisa vakwanise kuona vasungwa?
Saka tichange tichionana navo vakuru vemapurisa mangwana kuti gadzirise nyaya iyoyo nekuti vaJob Scala navaStole nevame vavo havana kusungirwa nyaya yekuba. Asi mapolitical prison anofanira kuwana usununguko, but zvinoratidza kwatiri kuti vanozviziva chero vakada kuita nharo vanoziva kuti vachamisa ndo vevakuru venyika vanofanira kuti vachigadzira kuti zvinhu zvifambe. Saka izvozvo zvinoratidza kuti even ivo kumapurisa vanenge vakatarisira kuti vachamisa vapinde vagadzire zvinhu.
Izvi zvinoratidza chii chaizvo kwamuri sebato takatarisa kodzero dzevasungwa?
Nyika munofanira kugadzirira nyaya dzeleadership kuti vanhu vaite access, nekuti zviri pamutemo kuti vanhu vapinde mumajere vachiaccessa maclients avo, in particular kana vari magweta vachifanira kuti vachiprocessa practicing certificate. Asi tichaenda engagement nevakuru vemapurisa tigadzira.
Wanga wari mtedziri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti zvombo zvayakakanda kunzvimbo inotakurirwa ngarava yeOdessa hazvikanganise chibvumirano chayakaita neUkraine chekuti itange kutengesa zvirimwa zvayo kunze. Mutauriri wemuzinda wemutungamiri wenyika iyi vaDmitry Peskov vanoti vakabomba nzvimbo yainge ine mauto chete, kwete matura anochengeterwa zvekudya. Russia yaimbenge yaramba kuti ndiyo yakabomba dunhu iri. Ukraine inotiwo iri kuedza kutanga kutengesa zvirimwa zvayo mushure mekunyorerana chibvumirano ichi pamwe chete ne United Nations ichichitsigira gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vanotiwo havo Russia mukubomba Odessa yakaratidza kusazvipira mukutevedzera chibvumirano ichi. Vanhu makumi matatu nevana vakafa mumugwagwa wekubva kuMeru kuenda kuMombasa muKenya nezuro. Zvinonzi pane bhazi rakabheuka ndokudonera mugoronga mushure mekunge ratadza kubopa mabreke. Nhasi vanobatsira vachiri kuendera mberi vachiona kuti pane vamwe vanhu vanoda kubatsirwa here kana kuti mitumbi inoda kutakurwa. Vaimbova mteedzeri wegurukota, United Nations World Health Organization yazivisa kuti chirwere chemonkeypox chave kutorwa sechirwere chinogona kukanganisa magariro evanhu pasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata Dr. Josphat Chiripanyanga.
Chava zvirwere chemonkeypox kunoko kuZimbabwe so far hatitani maconfirmed cases kana atoti masuspected cases ekutoona tinosungira kuti vavo vane chirwere chemonkeypox, saka aiwa kureta hatisati tasvika kuZimbabwe.
Chikapfuuraoneko zvangada kuzivikanwa neveruzhinji ndezvipi kuti chinobatirwa sei?
Chirwere chemonkeypox chinospreada kubva kumhuka, particularly toti marodents idzo dzimamonkeys netumwe tumhuka twakadaro, makonzo, mbeva nezvimwe zvidiki zvakadaro, ndozvinonyanya kuspreada chirwere chemonkeypox. Chinowanikwa through either contact nemhuka idzodzi kana kuti chikafu chinenge chiri contaminated zvakare. Then spread yayo between individuals iripo zvayo but ishoma compared kuzvirwere zvakaita naCOVID-19, uye zvakare hachisi airborne nekuti chingaspreada kuenda kumunhu ari kure asina kuita direct contact nacho.
Saka tinogona kuti Zimbabwe pari zvino hatisati tanyanya kutarisana nenjodzi yakakura nekuda kwemonkeypox.
Hongu tinoti muZimbabwe pari zvino hatisati tasa nenjodzi yakakura yazvekunangana nemonkeypox.
Ndongopedzisirawo ndichibvunzawo kuti vanhu vazvidzivirire kumonkeypox vanofanirwawo kuita zvipi nezvipi?
Chekutanga kana kuri kubika chikafu tikati totiwo mhuka dzedu munomunguruve nezvimwe zvakadaro zvasangana nechirwere ichocho, ngachive chakanyatso kubikwa zvakakwana chibhoiliswe chinatso kuibva, zvinourayawo that virus yemonkeypox kuti isaspread. Uye zvakare kana kuri tichasvikawo pane vanhu vanacho, minimize contact kana vane chirwere chemonkeypox, gara mumba, tinoti within about 2 to 1 month chirwere chemonkeypox chinoita self sustain, like chinopetega usina kunyange kurapwa zvakanyanya seriki nekuti hachisi chirwere chiri very very dangerous. Saka munhu akagarawo mumba kana takaisolata for about 2 to 4 weeks kazhinji chinenge chapera, hapasina mukana wekutapurira kune vamwe.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josphat Chiripanyanga vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro, sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kana kuti ZimParks rinoti ratanga chirongwa chekubvisa mhuka dzesango dzinodarika zviuru zviviri nemazana matanhatu kubva kuSave Valley Conservancy kwadziri kufa nekushaya mvura nezvekudya dzichiendeswa kuTsapi, Chizarira neMatusadona. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muchanganya uyo weStudio 7 aita hurukuro nemutauriri weZimParks vatinashe Farao.
Mumakore apfuura atinawaya mhuka dzedu dzadziri kuwanda kunyanyanya kunorthwest Matabeleland nekusouth east Lowveld. Saka mukuedza kuchengetedza mafuro emhuka, mvura nezvimwe zvakawanda, zvinofanirwa kuitwa ndezvekuti mhuka idzi tangati dai dzabviswa kwadzakawanda dzoiswa kwadziri shoma kuti dzikwanise kuchengetedzeka zvakanaka. Saka gore rino takakwanisa kupa atingatiwo mapemits kana kuti matsamba ekufambisa kwemhuka kubva kusouth east Lowveld kuenda kunorthern pass mid Zambezi mainly kuti dzikwanise kuwana zvadzingabatsirikane nazvo. Pane vanoona nezvetsvagurudzo vatiotiwo maecologist nemazoologist nemabotanist mamwe aibva kusouth Africa angachitibatsira kutoona kuti kwatiri kuendesa kwacho pane mvura here, pane chikafu here, pane kuchengetedzwa kwakakwana here, pane security here inoita kuti mhuka idzi dzichengetedzeke. Saka ndo zvatakaita tikaona zvakakodzera kuti mhuka dzinokwanisa kuenda ikoko.
Dzakawanda sei mhuka idzi dzichange dziri kubviswa?
dzichiendeswa kunzvimbo idzi dzichiendeswa kune dzimwe nzvimbo uyezve ndedzipi mhuka idzi?
Matsamba ekufambisa takaisa, takakwanisa kupa matsamba ekuti pafambe mhuka dzinosvika idzo 400, mhara dzingangosvika idzo 2000, mabuffalo angasvika makumi mashanu, nyati dzinosvika idzo makumi mashanu, nhoro dzinosvika zvakare makumi mashanu, shumba dzingangoita idzo gumi, mawild dogs gumi zvakare, nedzimwe mhuka dzakasiyana siyana. Saka chirongwa ichi chiri kuenderera mberi iri nyaya yekuti kwadzakawanda tidzibvisewo tiendese kwadziri shoma. Dai zvaibvira tikwanise kuti dzirambe dzakachengetedzeka, dzisaurayiwa zvisiri pamutemo. Asi muono wedu mukuru ndokuti vagari kana kuti vanogara kudhuze nemhuka idzi vave vanewo chiuviri chingavabatsira kuitira kuti kana vachidziona havaone uri mukana wokuti vana vaone mabasa, zvikoro zvivakwe, vana vadzidze, zvipatara nekuvakwa kwemigwagwa kunoita kuti vanhu vaone mhuka idzi sepundutso, pane kuti vanhu vaone mhuka idzi semucherechedzo werufu.
Saka dziri kuendeswa kupi?
Tine patingatiwo kumidzambezi kune kunonzi kusapi safari area, kune mavuradona wilderness safari nechirisa game park.
Avo vanga vari mutauriri wesangano Resim Parks vatina Shefarao vachitaura naMavelas Mhlanganya uyo weStudio 7 vari parunare muHarare. Munhau dzemitambo, CAF inoti haitambire kusarudzwa kwebhodhi idzva reZifa rinotungamirirwa navaGift Banda, uye iri kuudza Zifa kuti isashandise mari dziri kubva kuFIFA. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Dr. Mukuti vanoti varapi havafanire kumhanya kunorapwa nyongo yacho vasati vambovhenekwa muropa nemudumbu kuti pambotanga paonekwa kuti chii chiri kukonzera dambudziko risiri kupera nemishonga yavanopiwa.
Nyaya yekuti maacid vamwanoiti nyongo, vamwanoiti chirungurira, vamwanoiti heartburn, it's a cluster of symptoms zvino afflict vanhu, which to do with kurwadzwa nemudumbu especially pamusoro peguva kana kuti behind the central part of the chest, patoti the sternum, you know, the heart pain. It occurs very commonly, chinhu chiri common kuvanhu, saka vanhu vanozvitora lightly because most of the time masymptoms acho vanopisira majaira kana kuti kune ma different types of remedies which can alleviate the symptoms.
Vamuguti vanoti nyongo inokonzerwa nehutachiwana hunonzi Helicobacter pylori, inova ndiyo inokonzera gomarara nemaronda emudumbu. Vaendera mberi vachiti vanhu makumi manomwe nemashanu kubva muzana kana kuti 75% vane dambudziko renyongo vane hutachiwana hweHelicobacter pylori.
Kana une marwadzi iwayaya unenge uchifanira kuonekwa kuti une chirwere cheH pylori here, nokuti ndicho chinokonzera maulcer, ndo chinokonzera gastritis, ndo chinokonzera kenza yemudumbu, yaitwa kuti stomach cancer. Saka zvakakosha kuti vanhu vaongororwe nguva iripo. Ukaona mudumbu musingapori wangomwa mushonga kwemazuva mashoma maviri matatu mana kana mashanu, hakuna kuramba uchingotsvaga imwe mishonga, enda unoongororwa vanenge kuti chikonzero chii.
Dr. Mukuti vanoti mishonga yese inopiwa varapi venyongo nechirungurira inongonyaradza marwadzo chete, asi mishonga iyi haipedzi hurwere hwemaronda ari mudumbu. Vaendera mberi vachiti kamushini kanonzi endoscopy ndiko kanokwanisa kupinda mudumbu kovheneka hura hwese, nedumbu racho kachitora mifananidzo iyo yavanozoongorora kuona kuti hamuna here maronda kana mapundu.
Kurapa masymptoms kuri important pakuti kunonyevenura nekunyaradza marwadzi munoonza zvina, asi hazvitisvitsi pakuzopedza chirwere. Nendaa yekuti chirwere hasachadi chaidentifaiwa kuti chii. Chero munhu ane kensa yemudumbu, handiti kana stomach cancer, anongoita zvimwe chetezvo, zvinongosiyana mbichana. Handiti kana wemaulcers anogona kutora mwedzi yakati wandei achirwadziwa ipapo, peini yacho ichimutsa pakati peusiku, achiti kana vamwe vanoti vakadya chikafu zvotorwadza moo, vamwe vanoti kana akadya zvinonyarara, depending on the type of food.
Tine urombo wa tereri apo hangawari Dr. Edwin Muguti wa chitaura nezwe chirwere chemudumbu chinogona kuzokonzera gomarara. Tashuka kumagumo chirongwa chedu cha nasi. Musakanganwe chirongwa che Live Talk patichataura nyaya ye Mari Zegoride dzaparwa ne Reserve Bank. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Toksi ya mchinzuko naudze isindebele.
Soko isika tisenda bako VO.